trendybeats.com.
Feel like you're the reason why I'm breathing. You ain't who knows even how I'm feeling. Woody Maddie Kitty, Woody Prison. We are from Banin in the vision. She wrote us, I was in only Toma. Pese pese bandi no guona. Hana guruva kupurangoma. Imi was a rudo zagaoma. She said she missing my touch. No worry, girl, I miss you right back. Loving you has always been my mantra. Kukuda and defender regeta. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly.
Sweet man, I love you. You give me one of them vibes. Sweet man, I love you. Just know that I'm sliding your way. You better let me know on text what you want. Then you know that will make your day. Midnight lover said she missing my touch. Don't worry baby, I miss you right back. I can never measure cause I miss you too much. Don't hold back, you can throw it right back.
Nigga, the kurumizira, kurumizira, kurumizira. Did him zira sliding to you. Yeah, yeah. Kurumizira, gadzirira. Did him zira sliding to you. Yeah, yeah.
She said she missing my touch. No worry, girl, I miss you right back. Loving you has always been my mantra. Kukuda and defender regeta.
Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly. Mudiwe kurumidzira, 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 ndiri munzira sly.
Sweet man, I love her. You give me one of them vibes. Sweet man, I love her. Tonight is one of them nights.
More music on trendybeats.com.